Hurukuro yaitwa nevamwe vevashandi vekunzvimbo idzi vataura kuti kukura kwakaita dambudziko rakakonzerwa reduta mupengo yecyclone idai riri kuvaremera zvikuru. Mukuru anoona nezveutano hwepfungwa kuChipinge District vatakunda matereke vakatsanangura kuti hapana mushandi aivakagadzirira dambudziko guru rakadai iro rakaparadza mazana nemazana evanhu nemisha inodarika zviuru makumi mashanu.
Kuya kukaita dambudziko iri riri kuremera vashandi vehurumende nekuti uwandu hwebasa ravari kuita hwakakura kudarika zvataimbokwanisa kunge tichibata. Saka zvinoita kuti vashandi vange vachiita tinoti pachinhu genot kuremerwa nebasa, uye zvinoita kuti ivo zvavanenge vachiona kukwara kwakaita vanhu nemasituation vanenge vachisangana navo anogona kuvaisa munjodzi yekuti vanogona kuita yatinoti pachinhu matraumas.
Mashoko aya akatsinhwa nemukuru anoona zvakare nezveutano hwepfungwa mudunhu rechimanimani district vaPhilip Mukorombindo, avo vati chiitiko ichi chiri kutadza kugashirika uye zvikurwadza nokuti chinhu chisati chaimboitika munhoroondo yeZimbabwe.
Dambudziko ratikasangana naro chinhu chakaomarara chisati chakamboitika munhoroondo yenyika yeZimbabwe, uye zviri kurwadza kugashira kune vakasara kana kunesu vari kuendawo vachinobatsira ikoko. Tiri kuona kuti mhuri dzakasara dziri kutadza kuzvitambira kuti chinhu chakaitika.
Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vataura kuti vari kushungurudzika zvikuru nekutsaurwa kuri kuitwa vashandi vezveutano pari kupiwa vagari vakapona tsaona munzvimbo idzi.
Saka pari zvino tiri kuona paine rubatsiro rwakawanda rwakauya kuvanhu venzvimbo iyoyo, asi takazomboshungurudzika sebazi reutano taona kuti painzi vanhu vaone chikafu kana kuti mapackages aya atinoti non-food items anobatsirisa kuwana migoro yekuisira mvura kana sipo dzekugeza maoko nedzekuzvishambidzawo, uye zvimwe zvinhu zvemapackages, mahygiene packages yekuti munhu azvishambidze. Takaona kuti vashandi vedu vanga vari kutsaurwa pakugovewa kwezvinhu izvozvo.
Dr. Manangazira vaendera mberi vachiti vashandi veutano ava havasati vawana nguva yokumbozorora kana kunyaradzwa pfungwa kubva musi waparadzwa matunhu aya. Vaendera mberi vachiti makiriniki akawanda nezvipatara pamwe chete nedzimba dzaigara vashandi ava dzakakanganisika zvakanyanya, nokudaro idambudziko rakasangana nemunhu wese anogara mumatunhu aya.
Idambudziko rakawira dunhu rese chimanimani kunyanyanyanya uye Chipinge. Tine mamwe makiriniki akatokanganisika zvakanyanya, dzimba dzinogara vashandi vedu uye panorapirwa vanhu.
Dr. Manangazira vaendera mberi vachiti vanhu vazhinji vachatamiswa kuenda kune dzimwe nzvimbo, uko kuchazodawo kuiswa misasa yemakiriniki zvokuti dambudziko iri richatora nguva yakareba kuti upenyu hwevanhu hugadzirike kana kudzokera pahwaimbove kare. Vaendera mberi vachiti bazi reutano riri kurongawo kubaya nhomba yekudzivirira chirwere chekorera icho chatobatawo zvakasimba kuMozambique nenhomba dzekudzivirira gwirikwiti muvana vadiki.
Nzvimbo yatiri kutaura iyi vavakidzani neMozambique, kutori nekorera yakatosimba kutaura kwatiri kuita. Saka dambudziko redu rekorera rakakurisa.
Zvimwe zvezvinhu zvakabvumirwana kumusangana uyu ndezvekuti nyanzvi dzakaungana idzi dzipote dzichienda kunoshanda kuChimanimani neChipinge kuti vambogamawo vashandi veutano vekumatunhu aya. Masangano aiva akaungana pamusangano uyu aisanganisa vakuru vakuru vakabva kubazi reutano, masangano eMiracle Missions neAfrica Aid zvandiri, nemamwewo akawanda anoshanda nevanhu vanenge vasangana nematambudziko erudzi urwu. Mumwe mufundisi weApostolic Faith Mission vaSemdube avo vane sangano kuTinwood North muHarare vati zvavakaona kuChimanimani hazvitsananguruke, uye mweya yevanhu vakawanda yakapwanyika zvokuti zvichatora nguva yakareba kuti vapodzwe marwadzo iwayo. Ndakamirira Studio 7 kuBorodo muHarare, ndini Kirimudzamiri.